vachitaura kumusangano wakokerwa nevaturi venhau vanonyora nhau dzine chekuita nezveutano vanoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mukanzuro yeHarare. Dr. Michael Vere vati vanhu vatatu vakatobatwa nekorera, vachiti vese vakabatwa nechirwere ichi vanoshandisa tsime rimwe remvura.
Macases cholera aya ese ari 11 akabva mubudiriro 1 area and zvatakaona ndezvekuti vazhinji vacho ava vanoshandisa a well iri pa one of dzimba dzevanhu ivava.
Vavhere vati vakatovharisa tsime iri uye vari kupa vanhu vemunharaunda yemvura pamwe nemishonga yekuchenesawo mvura. Vayambirawo veruzhinji kuti vakaona voita manyoka vamhanye kuzvipatara nemakirinika.
Tinoda kuti vanhu vaende pamakiriniki iri papedyo kana vachiita manyoka. Munhu wese anenge aita manyoka ngaende pakiriniki iri pedyo. Chese chinonzi manyoka muHarare kana munhu achirwara nemanyoka atibhadharisi. Munhu anongoenda pakiriniki ari pedyo unorapwa mahara.
Vatiwo kurwisa chirwere chemanyoka, kanzuro inofanirwa kugadzirisa dambudziko remvura nekupfachuka kwepombi dzinotakura siweji. Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano vaHenry Madzorera vati kolera chirwere chinokonzerwa netsvina.
Saka mukaona vanhu vachirwara kolera zvinoreva kuti mvura yavari kunwa iri contaminated, yakasvibiswa netsvina, uyezve maoko avo haasi kugezwa zvakakwana kana vachinge vabva kutoireti kana kunge vachinge vamhorosa vamwe vanhu vane utachiona mumaoko avo.
Vamadzorera vati hurumende inofanirwa kutora matanho ekupedza chirwere ichi.
Tinotokurudzira hurumende kuti ngaiwedzere utsanana mumadhorobha medu, ngavasupply mvura yakachena kumacitizen yakarapiwa nemishonga isina zvirwere. Ngavameke sure kuti izvo hapana sipeji inoitika. Nyaya yekuti izvo pombi dzetsvina dzinopesana nepombi dzemvura, idzo dzakaboka boka tsvina yeve ichibvinza ichipinda mupombi dzemvura.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vati havaoni Harare ichikwanisa kuzadzikisa donzvo rekupedza kolera panosvika 2028 sezviri kutaurwa nehurumende.
Matambudziko akawanikwa mugore ra2008 na2009 pakafa vagari vanokwana 4027. Zvinhu zvaifanirwa kugadziriswa hazvina kugadziriswa. Zvakafanana nemapombi ari pasi apa anofambisa masuwa neanofambisa mvura.
Vashumba vakurudzirawo kuti vashandi vezveutano vadzidzisewo veruzhinji matanho avangatora kudzi virirawo chirwere ichi.
Nzvimbo dzinogara veruzhinji hakuna mashoko, hakuna information iri kutenderera kuti vanhu vanyatsozive zvavangaite, uye hatisi kuona vashandi veutano vachitenderera vachipa dzidziso.
Mumwe mugari weMuHarare vaLancelot Tsikirai vati kanzuro yeHarare inofanirwa kuwanisa vagari mvura yakachena.
Tanga takuona mvura yakungoenda pese pese yodzoka usiku, ufuma kwaedza isisiko. Saka zvinoita kuti vanoteka mvura kuzvirwa rwizi zvinoverera. Ikoko mvura yaya haichagadziriswa, haichabhorisi, yaungoshandiswa.
Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kuna meya weguta reHarare vaJacob Mafume sezvo nharembozha yavo yanga ichingorira isingadairwi. Ongororo yakabudiswa nebazi rezveutano nezuro inoratidza kuti kusvika pari zvino vanhu mazana mashanu nemakumashanu nevashanu kana kuti 555 ndivo vari kufungidzirwa kuti vane chirwere chekorera. Asi pavanhu ava zana negumi nevashanu 115 vakaongororwa vakatobatwa chirwere ichi. Vanhu gumi nevanomwe pari zvino ndivo vari muzvipatara nekuda kwechirwere chemanyoka ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.